Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro zvita 24 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarwadziwa zvikuru kuti ndasangana nevazhinji vagari nevafambi vari kuenda kumahoridhe asi vashoma vari kufamba nekuti hakuna mafuta, hakuna mabhazi, hakuna zvifambiso uye mari hakuna. Mitengo yemabhazi yakakwira kanomwe kagumi.
Mutungamiri weMVC vaNelson Chamisa vanga vari pamusika wemabhazi kumbare nhasi vachisangana nevanhu. Vana chiremba vari pakuramwa mabasa vopiwa matsamba ekuvamisa basa neHealth Services Board. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane pazuva reKrisimusi kunyange hazvo upfumi hwenyika usina kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda munyika voita gadziriro yezuva reKrisimusi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza neboka reHealth Services Board yambomisa mabasa vana chiremba vanodarika mazana mashanu vari pakuramwa mabasa zvichitevera mutongo wakaturwa nedare reLabour Court nemugovera. Mutongo uyu waipa boka iri masimba ekutora matano kune vana chiremba ava kana vasina kudzoka pamabasa mukati memaava gumi nemawiri. Mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti vashamiswa kwazvo nedanho rehurumende iri vachiti rinodzosera shure zvakanyanya nhaurirano dzavanga vachiita. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa1 zvita vachida kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Hurumende yakazodoma mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba ava, asi zvinonzi kusvika pari zvino vachivenga vasati vasangana nevashandi ava. Studio 7 haina kunzwisikwanisa kunzwa divi reHealth Services Board pamusoro penyaya iyi. Tabata Dr. Butau kuti tinzwe zvizhinji.
Vanova employer vedu HSD Health Services vasatenda vana chiremba vanodarika 500 izvezve ndopati mhiri so far.
Zvikonzero zvaita kuti mumiswe mabasa ndezvei?
Chikonzero chavari kutaura zvinoenderana nedisposal order yatakapiwa kukoti yekuti tive tinodzokera kubasa within 12 hours. Asi vana chiremba nyika yese yemuZimbabwe after tataurirana nana chiremba maererano nezvakabuda mudare reLabour Court, vana chiremba vakati hatikwanisi kunge tichidzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa. So vana chiremba vese vakawirirana kuti hatichikwanisa kudzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa.
Saka imi matambira sei kususpendwa uku?
Isusu zvinotishungurudza sana chiremba kuti tanga tichifunga kuti tave pane rimwe gwaro zvichienderana nekutaurirana kwedu nevatinoshandira kuti tanga tichifunga kuti takufamba takuenderera mberi takuachieva something, but iko zvino taona kuti tadzokera shure I think atinoti about 2 steps or 10 steps backwards in terms of manegotiation edu mukutaurirana uku. Saka zvinotishungurudza sana chiremba sezvo tiri tanga tichipushawo kuti tinge tichiwana nguva yekuti titaure naemployer wedu vachinzwawo zvichemo zvedu vachitiudzawo kuti zvichemo zvedu zvakamira sei. Zvatishungurudza sereke.
Pane mashoko ari kubudawo kuti danho ratorwa ne Health Services Board iri nderekuda kuti vange vachipa mukana kune vana chiremba vatsva vachangopedzawo zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Zvakamirawo sei?
Vana chiremba vatsva vachangopedza zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Ndingangoti mamembers edu futi eZimbabwe Hospital Doctors Association. Chiremba wese achangopinda basa kana angopedza chikoro, you qualify to be a member of Zimbabwe Hospital Doctors Association by default. Uye zvekana tiri tiri kumiririra vana chiremba, tikumirira even vana chiremba ivavo vachangopedzawo kupinda mabasa, because ma conditions avachanoshandira mamwe chete nema conditions atinoshandira. So zvitemo zvedu zvana chiremba ivavo vachangopedza chikoro nesu vagara vari pabasa zvakangofanana. So isu takabatana nana chiremba vachangopedza chikoro, saka tiri pamwe chete sana chiremba.
Asi makambowana here mukana wekugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri iwo vachiwenga?
Kugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga hatina kumbobvira kunge tataura navo. Asi chatinoziva ndechekuti takatumira mashoko edu through deputy minister vehealth and education. Ndo zvatanga takaita izvozvo.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vanonzi vave kubuda muchipatara chikuru chechinoi vachinorapwa kumakirinika eKanzuru pamwe nekuna vana chiremba vanoshanda vakazvimirira. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varwere vakawanda vanoti havasi kuonekwa nana chiremba muzvipatara zvehurumende kana vachinge vaenda kunorapwa. Mumwe mugari wemuchinhoi vaHardlife Zibinya vanoti munin'ina wavo vaSenior Zibinya havasati vaonekwa navana chiremba kubva zvavapinda muchipatara svondo rapera.
Newo kana ndauyisa murwere wechipatara zvaitaonekwa nadhokuta zvino ndishaye mishonga yacho achindiudza tizoshaya ndiriiyeatindahapo.
Izvi zvinotsigirwa namai Fortune Masawi vanoti murume wavo haana kuonekwa nana chiremba sekutarisira kwavo.
Haana kuonekwa, havana kuona. Ndisiyuse chiremba wachona haana kuuya nemakeisi.
Asi mukuru wana chiremba mumashonaland west uye vari vakafanobata chinzvimbo chemukuru webazi rezveutano mudunhu iri Dr. Gift Masocha vanoti vana chiremba vari kushanda muzvipatara zvose mudunhu iri.
Wongu ukura mwamabasa kuripo, asi kumashu west semazivi ratirikuita pari zvino machiremba esarifa aripo pabasa vari kushanda.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vanoti pane kuwanda kwevanhu vari kuuya kuzorapwa kumakirinika ekanzuro svondo rino. Ongororo yari vane Studio 7 inoratidzawo kuti vana chiremba makumi mashanu vari mudunhu remashonaland west havasi kubuda pachena kuti vari kuramwa mabasa here kana kuti kwete, sezvo vari kuenda kuzvipatara asi vasingashandi. Mukuru weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Elias Muzoremba vanoti hapana chatichanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvakwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemamiriro evana chiremba mushure mekukwira kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende. Munyori musangano raana chiremba iri Dr. Mutabisi Anele Bebe vanotiwo zviri kuitwa nehurumende zvekuvachishidzira hapana zvazvinobatsira uye hazvivavhundutse. Kurama mabasa kwavana chiremba kwave kudarika masvondo matatu. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo vogadziriswa vachishanda. Vamoyo vakaudzawo makurukota ehurumende nguva pfupi yapfuura kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Hurumende yakadoma mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti atungamire nhaurirano pakati pana chiremba nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chiguriwa.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa nasi vaenda kumbare musika kunozvionera vega makwidzirwa akaitwa mari dzekufambisa neve mabhazi izvo zvinonzi neveruzhinji zvichaita kuti vatadze kuenda kumisha yavo kunoona hama neshamwari pazororo rekisimusi. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vanhu vataura nestudio 7 pambare musika vati kukwidzwa kwemari dzemabhazi kuchaita kuti vatadze kuenda kunoona hama neshamwari zvikuru sei panguva ino yezororo. Vachamisa vasvikawo pamusika apa vachiona madhururo ave kuita mabhazi vachipinda mumabhazi vachitaura nevanhu. Izvo zvaita kuti paite chipitipiti vanhu vachimhanyidzana kuti vaone pamwe nekutaura navachamisa. Vamwe vakabva vatanga kuimba. Vanhu ava ndiamai Winnet Parurai avo vanoti vatadza kuenda kumusha kwavo kulutumba pedyo neBright Bridge sezvo vemabhazi vakwidza mari dzavanobhadharisa vafambi.
Palutumba pataikwira $10 apa nemafifteen last week ezvinezvi pakunzi $50. $50 tinoiwana kupi? Hapana kana mapisala ratakawedzerwa. Handichaiendekani kumusha kwacho. Christmas yacho ngaigare zvayo, totambira muno Harare.
Vamwewo vakaita savaJeremaya Rimbi vanobva kuchivhu vashanda muno muHarare vanotiwo vatadza kuenda kumusha zvazopedzisira zvaita kuti vazongotumira vabereki vavo zvokudya pazororo rekisimusi.
Ndatozotumira chikafu kumusha because even though even kuenda ikoko kuri kudhura, kuzodzoka kwachona hauswite because handipani $520 handingapakwire $50. Ndinozviona nemari kuti ndidzoke futi. Hasumbotangira zvinhu zvacho.
Vamwe vatyairi vemabhazi varamba kutaura pamhepo vati chiri kukonzera kuti vakwidze mari dzavanobhadharisa vanhu pakufamba inyaya yekushayikwa kwedhiziri iro ravanoti vari kuritenga pamukoto sezvo risiri kuwanikwa nyore mumagaraji anotengesa mafuta. Vamwe vevanhu ava vazosiyiwa nemabhazi vachiedza kuti vateere vachamisa mukufamba kwavanga vachiita pamusika apa. Vachamisa vaudza vanhu vanodarika zviuru zviviri vanga vavaunganira kuti havasi kufara nekukwira kwemitengo yemabhazi pamwe nekusamira zvakanaka kwehupfumi zvavati zvichaita kuti kisimusi yegore rino ive isina zvainoreva kuvanhu vakawanda vachiti izvo zviri kukonzerwa nekutadza basa kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Ndarwadziwa zvikuru kuti ndasangana nevazhinji vagari nevafambi vari kuenda kumahoridhe asi vashoma vari kufamba nekuti hakuna mafuta, hakuna mabhazi, hakuna zvifambiso uye mari hakuna. Mitengo yemabhazi yakakwira kanomwe kagumi. Vanhu vaitambira mari kunyanya maticha ma300 hachina zvaachareva nekuti mari iyo haichakwani. Uye ibhondi noti rangova zichke remari kana kuti mashizha asina zvaanoreva. Tofana kuti ive nemari chaiyo. Vanhu havasi kukwanisa kunoona hama dzavo, vari kuenda kunana Bhoera, kunana Zvimba, havasi kukwana nemufaro. Ndasangana nevazhinji vanditaura kurwadziwa kwavanoitwa. Asi ndaona mazera ese, ndaona mandudzi dzakasiyana-siyana nevari kuenda kunze kwenyika vari kuzama kushanya vachienda nemabhazi. Vandiudza kutambura kwavari kuita nenhamo yavari kusangana nayo. Zvinoratidza kuti upenyu hwaoma munyika. Maticha munoona kuchema kwavari kuita madokta, kuchema kwavari kuita muzvipatara. Hamuna mishonga, kuzvitoro hakuna zvinhu, vana Coca-Cola kana zvimwe zvinodyiwa, mafuta hakuna. Kureva kuti dambudziko rasvika pakaoma, rakomba.
Vachamisa vavimbisawo vanhu ava kuti vachave nekisimusi inodakadza gore rinouya kana vachinge vagadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi kugadzira dambudziko tataura kuti ngakuve nenhaurirano. Nhaurirano kwete dzokuti kuve nehurumende yemubatanidzwa, asi kuti kuve nepfungwa dzemubatanidzwa dzokuona kuti nyika ingagadzirwa sei.
Mumwe wevanhu vanga vachitsvaga chokufambisa kuenda kuzororo rekisimusi vaHendricks Jongwe, avo vati vanobva kuGokwe, vati vafara zvikuru kuti vachamisa vauya kuzoona matambudziko ari kusangana neveruzhinji panguva ino yezororo.
Ndonzwa mwoyo wangu kufara, kufarisisa. Handizika chazwa kuti ndipresidendi wevanhu kwete presidendi wemasocha.
Sangano reZimbabwe Passengers Transport Organization rinoti harisi kufara kuti hurumende yakangoripa dhiziri rinosvika zviuru 26 pazororo rekisimusi pavhiki rose, iro richiti rinoda zviuru 500. Hurumende yava Mnangagwa inoti veruzhinji vanofanira kumbotiwirira kwemakore mashomanana ichiedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane pazororo rekisimusi kunyange hazvo vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. vamunangagwa vataura mashoko aya mashoko avo kunyika kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapemberere zuva rekisimusi. Mutungamiri wenyika vatendawo avanobatsira vanoshaya panguva ino yekisimusi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Willow Studio 7 abata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Mashoko emutungamiri wenyika akakosha zvikuru nokuti ndiwo anobatanidza vanhu. Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokrasi fanika zviri kuitwa napurezidendi aripo, zvinoita kuti vana vanhu vese vemuzimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete, tinofanirwa kubatana, tinofanirwa kushandira pamwe chete. Hatifaniri kubvumidza vavengi kuti vapinde pakati pedu kuti ikonomi yedu ifambe zvakanaka, munhu wese agare zvakanaka.
Saka hurumende ine chivimbo chekuti zvinhu zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi zvinogadzirika mugore rinotevera?
Aiwa, zvinogadzirika zvikuru, zvinogadzirika zvikuru. Ipapa kwatabva ndiko kure kwatiri kuenda ndopacho.
Ko imiwo mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe pazoro rinore kisimusi ndeyekuti kudii?
Inini ndeyekuti vana veZimbabwe zvakakosha sei kuti tive vanhu vamwe chetewo, tide nyika yedu, tizive kuti kana takabatana panoita kubudirira. Kana vanoda kuuya kuzoinvesta munyika medu, vanoda kuuya kuzovaka maindastri munyika medu, vanogona kuuya chete kana isu takabatana, tichifambira pamwe chete, tichidhonzera pamwe chete.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemaindastri vanobizita Mangaliso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe yakwanisa kuwana mari yekupa kambani yeDelta kuti irambe ichigadzira kokokora pazororo rino rekisimusi. Kambani iyi iyo inoti yaida mari yekunze inosvika mamiriyoni maviri emadhora yanga yati yambomira kugadzira zvinwiwa. Vandlovu vaita musangano nhasi nevekambani yeDelta, asi hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogara muBotswana zvisina mvumo zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwekushungurudzwa nemapurisa pamwe nevanochengetedza vasungwa pajeri reFrancistown Center for Illegal Immigrants. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 pamugano weZimbabwe neBotswana weRamakgobana Border Post, Muzare Pretty Musonza vanoti vachatanga vafunga kaviri kuti vaende kuBotswana kunotsvaka maforo manyoro.
Hai, gore ra2019 handiona hangu nchizoka. Kunoku hazvakaoma. Kana ndakuzoka hangu nenge ndakuzoka ndine madhezi ndichitora 30 days hangu nchizokera ku ndichiya ndichishanda. Kana kupera ndipure ndiende kuZimbabwe nekuti hai tinosangana nezvinorwadza kunoku.
Nokuda kwenzara iyo yapfunya chisero muZimbabwe, zvimwe zvizvarwa zvenyika zvinoenda kunopotera kuBotswana neSouth Africa, uko zvinorarama nekungoita chamuka inyama. Rumwe ruzhinji rwevana veZimbabwe muBotswana runorarama nekuita wakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi, sezvo zvisiri nyore kuwana mvumo yekugara nekushanda zviri pamutemo. Mutauriri wemapurisa emuBotswana havati pekumutube vatenda kuti vanoomesera vanoshanda muBotswana zvisiri pamutemo sezvinotaurwa nemitemo yenyika yavo, asi varamba nyaya yekuti vanovaonesa ndondo pamuzinda unochengeterwa avo vanenge vakamirira kudzoserwa kumusha weFrancistown Center for Illegal Immigrants. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo amai Memory Musenganegavi vaudza Studio 7 kuti vanonyimwa chikafu senzira yekuvapfidzisa kuti vakapindirei munyika iyi vasina magwaro.
Kana tavata papa tinototambudzika zvinorwadza nekuti kana unotopiwa kumbezi 1 une mwana kusina chikafu, kana uri mukati ukangotida weti kuda kuita weti havavhuri dho nzara mvura kusina kana chinhu mukati apapa tinonetseka zvisingaiti.
Vachitsinira mashoko aamai Musenganegavi, chimwewo chizvarwa cheZimbabwe amai Martha Masuku vanoti vakapotsa vafirwa nemwana nokuda kwoutachiwana hwainge abatira ari muusungwa umo musina kushambidzika.
kana chitara nawo kuti zvino nhizvo ndavatara mwana ari kurwara kana mbonyora kuti mwana ari kurwara vanongo kutora kunge munhu usina kukwana vanozoti papa vatofunga ivo vanozoya kuzokucheka
asi sezvo atayamariwa murutsva asingachache kusvipa mapa vatendai muchauraya vanoti nzara iri kumusha inokuda kwokushayikwa kwemabasa inopa kuti vangozvipira kuti vaende kuBotswana
Kuti tiregere kuuya hazvingaiti kuti tiregere kuuya nokuti tikagara futi uko nevana vacho vanenge vachida kuenda kuchikoro vanenge vachida mari dzemafizi saka at least tikadzokawo tichikashandawo tichitumirawo mari kumusha zvingatiitira zvakanaka
vapfumani tegere nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaudza Studio 7 kuti Botswana haisi kutevedzera urongwa hwakabvumirana nenyika dzepasi rose mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu
havabata vanhu zvakanaka vanotiita kunge nhapwa kunge tisina kwatinobva
vatekere vaenderera mberi vachiiti zvezvarwa zvezimbabwe zvingakwidza nhuna dzazvo kumasangano akafanana neAmnesty International kana United Nations Human Rights Council
ndingadvise vamwe vangu vekumusha mazimbabwens kuti davakwanisa kuudza mabazi akafanira zveAmnesty Human Rights Organization and some stuff for that shoko risvike mabatiro anoitwa avanhu maprison mustokist especially nemaforeign government
ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana ndine Shingirai Madondo
have a holly jolly Christmas It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muIndonesia vanoti vanhu vangangosvika mazana matatu nemakumanomwe ane vatatu vafa zvichitevera tsunami yakarova munyanza yeSunda Strait. Yakakonzerwa nekutubuka kwakaitika pasi. Mutungamiri wenyika vaJoko Widodo vaenda kunoona kuparadzwa kwakaitika uku. Mubatanidzwa wemasangano evashandi muSudan unoti une urongwa hwekumisa kushanda kwehurumende kuburikidza nekutanga kwaunoti kuramwa mabasa kwevashandi vane hunyanzvi kwakakonzerwa nekushayikwa kwezvekudya pamwe nekukwira kwemitengo yemafuta edzimotokari. Hurumende inoti kuratidzira uku kuri kukonzerwa nevanoda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Nguva yezororo rekisimusi inguva inoitika tsaona dzemumigwagwa dzakawanda sezvo vanhu vakawanda vanenge vachifamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mutoro wedu wenhau Kiri Mudzamiri akataura nemumwe chiremba achiudza veruzhinji zvekuita munguva dzetsaona dzemumigwagwa ndokuti panyaya inotevera.
Chiremba vanoshanda pazvinoimo Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vanofanirwa kufonera ambulance.
Tinoona tikazhinji vanhu vanondowedzera mainjuries, especially ma neck nema spinal injuries. Anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu uye zvakare nemota dzisina kukodzera kuti dzitakura vanhu vakuwara. Saka tinoinkarija tifonerai ambulance kazhinji-zhinji. Within 30 minutes an hour in Engashika, and most of the people can be saved.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana ambulance isati yasvika vanhu vanofanirwa kusunga patiyo kagumbo kana ruoko kuitira kuti ropa rakawanda risarasike.
Saka tinoikareja inonzi splinting munotsvaga kana mapango kana mapuranga kana macardbox chaiwo momaisa paside pagumbo rake paroko side neside mosunga kuti zvitave wobble zvisatambe-tambe gumbo iroro kana roko iroro zvinobatsira kuminimize bleeding nekuregister pain uye zvakare zvinosave pain.
Chiremba ava vanotiwo kana paine vanhu vanenge vafenda mushure metsaona vanhu ava vanofanirwa kurariswa nedivi rekuruboshwe kuitira kuti munhu akuvara asadzipwa nemarutsi kana neropa rake.
Kana pakaita vanhu vari unconscious munhu afenda haasigona kutaura anachagona kuita paaccident asi mungoona kuti ari kufema mupenyu anorarira kudivi rake relift oisa ruoko rwake pasi pemusoro kunge pilo ruoko rake rekuleft akatsamira then gumbo rake rekuleft morisariri straight rekuright riri pamusoro perekuleft rakaita kugonya zvishomanana zvinobatsira kuti kana akarutsa haaspirati zvaarutsa hazvipinde mapapu kana achibleeda ropa rayo haripinde mapapu.
Dr. Chiripanyanga vanotiwo zvakakosha kuti vatyairi vasamwa doro rakawanisa sezvo zvichikanganisa kufunga nekuona zvakanaka kwemutyairi izvo zvinozokonzera tsaona mumigwagwa.
Ndokuti ukuona kwako murodzi kuti uone kujaja kuti mota iri kuya neuko iri kufamba nespeed yakadii iri kure zvakadii zvinenge zvisingaitike zvakanaka nekudaa kuti alcohol doro raita impair your judgment. Saka because of that it's easy for you kuva involved in my accident.
Kana munhu achinge achinwa doro dokta chiri panyanga vanoti mutyairi haafanirwe kupfuura mapaindi maviri edoro remubhodhoro kuitira kuti asakonzeresa tsaona mumigwagwa.
Doro tinoti munhu pazuva anofanirwa kunwa maximum yatinoti 2 units. 2 units is equivalent to about 2 pints dzedoro kana iri bia emaglagai per day. Kana iri wine toti 1 glass of wine per day. Kana iri ma strong stuff, ma whiskey, ma brandy toti 1 shot per day. And izvi hazvisi cumulative kutoti handina kunwa kubva Monday kusvika Friday saka ndauchibatanidza wawo hwangu wese ndochiunwa musi wani, kwete. Kana ukasanwa nhasi zvemusi uyo zvapera zvavharana.
Dr. Chiripanyanga vanoti kutora zvinodhaka kunogonawo kukonzera kuti mutyairi akotsire ozopepuka atopinda munjodzi. Chiremba ava vanoti kune vanhu vane dambudziko rekugara vakadhakwa izvo vanoti chirwere chinofanirwa kurapa.
Ukaona vanhu vanenge vane alcoholism wana vachagona kuenda kubasa, vachagona kuriritira mhuri dzavo, vamarombe vakutotora zvinhu pamba vachinotengesa kuti pamwe doro cause upenyu hwake hwese chakuraramira chete kunwa hwawa. Mukaona munhu asvika papoint iyoyo anenge akunida rubatsiro.
Tsvagurudzo yakaitwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe inoratidza kuti tsaona zhinji dzinoitika mumigwagwa dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Zvinotombonzwa mashoko ezororo rekisimusi negoredzva ari kubva kumutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Zimbabwe wee, makorokoto, makorokoto, hongu zvakaoma, hongu zvinorema, asi tinofanira kutora mukana uno kupanana rudo, kupomerana rudo, kugovana zvatinazvo zvishoma, kugovana zvatinazvo nemufaro mumhuri, zvatinazvo munharaunda, zvatinazvo munyika, zvatinazvo muushamwari hwedu, mumakereke edu patinosangana nekuwadzana. Makorokoto, makorokoto ekisimusi muna 2018. Nongu mukuoma kwazvo ikoko tinokorokotidzana kutenda Mwari kuti ndivo vatisvitsa pano. Ebeneza Mwari, mabva nechekure kure matifambisa gore rakaoma kudai, tinodaira kuti tinouya takutarisa a happy new year 2019, really a turning around year yekuti tinenge tichishandura zvinhu, zvinhu zvichishanduka munyika, zvichishanduka mumhuri, zvinhu zvichishanduka pamabasa, zvinhu zvichishanduka pamaonero nomuupenyu. Izvi takazvitarisa muna 2019. Makorokoto, Mwari ngavakuitire zvakanaka, muve nemufaro, mufambe zvakanaka mumigwagwa. Tinonamatira kuti pasadeuka ropa, tinonamatira kuti vanhu vasafa, pasaona vanorwara, asi pave nemufaro.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu pazororo rino rekisimusi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vana chiremba vari pakuramwa mabasa vapiwa matsamba ekuvamisa basa neHealth Services Board. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane pazuva rekisimusi kunyange hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari kumbare musika nhasi vachisangana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndichiti muve nezororo rekisimusi rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standing Claim Sanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kumpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezempilakahle olo Health Service Board solumise umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi okwamanje. Lamhlanje iningi livame ukulungiselela usuku lwakusasa lekhisimusi, kodwa iningi labantu bakobulawayo bathi bakhetha ukulungiselela umnyaka ozayo. Lanxa kunjalo, amakhulu lamakhulu abeZimbabwe abasebenza kwamanye amazwe angamakhelwane, ikakhulu kweleBotswana, abangene ngobuningi besebenzisa umngcele wePlumtree kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezempilakahle olo Health Service Board solumise umsebenzi wodokotela abangamakhulu amahlani 500 asebelamaviki edlula amathathu bekhalale umsebenzi befuna ukuhlawulwa iholo ngedola leMelika hatshi ama-bond notes lama-RTGS. Uhlangothi lolu lulobele udokotela incwadi esithi bame umsebenzi okwamaviki amabili ngoba bekhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba weLabor Court othi odokotela laba bakhalale umsebenzi ngokungekho emthethweni, njalo iHealth Service Board ilakho ukubaxotsha umsebenzi ukungabaholisi ngesikhathi bekhalala umsebenzi, njalo lokwenza konke ekufisayo. Uhlangothi lolu lubikwa luzama ukuqhatsha odokotela abasanda ukugqiba izifundo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zohlangothi lolu, umphathintambo wezempilakahle udokotela Obadiya Moyo kanye lomsekeli kamongameli uretired general Constantino Chiwenga ubaphethe abayibo abakhokhela ekukhulumisaneni labodokotela laba. Omele udokotela umnumzana Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akumangalisi okwenziwe iHealth Service Board.
Badokotela basuspendelwe ukuthi ababuyanga emsebenzini okwamalanga adlula 14, njalo ngokuthi bakhalala imisebenzi bekhalalela ukuthi imali zabo kazikwani. Izibhedlela akula maphilisi, akulampahla zokugqoka ukuthi bazivikele ukuthi bengabanjwa imikhuhlane.
Singathi lokhu kulandela isinqumo senkantolo yeLabor Court yini?
Ye, lingabona ukuthi thina belokho senza ama-negotiations ethu le Health Services Board le-ministry. So thina bese sicabanga ukuthi ama-negotiations ethu asephela, i-Health Services Board yasiqalisa ukusidonsela ku-court ngoba besehluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Kuyini elizakwenza kusukisela lamhlanje?
Sesibona ama-lawyers ethu but odokotela bona sebetshengisele ukuthi ngabe be-suspenda abalandaba lakho, ngoba ezibhedlela zangkhona akula maphilisi lempahla kumele zisetshenziswe ukuncedisa ama-patients, njalo kababhadalwa. So kuyafanana ukuya esibhedlela lokungayi esibhedlela ngalesi sikhathi. Simele ukuthi beqale belungise izinto lezi, bengalungisa izinto lezi yikho lapho esingaqasa khona umsebenzi futhi.
Sizokuthiwa sebefuna ukuqhatha amadokotela avela esikolo, akusitshele badinga ngakhonokho.
Lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenxa yodokotela laba. Okokuqala, abakafundi okukwanileyo ukuthi bencedise abantu, bafuna ukuncediswa ngodokotela laba asabekhalele umsebenzi. So ukuthi beqale ukukhangela abantu abagulane, izigulane bebodwa akuncedi. Abantu abasoze bebanjwe ngendlela abakumele bebanjwe ngayo. Njalo odokotela wona laba ingxenye ye-association yethu, akusoze uncede lutho ngoba lawo sebetshengisele ukuthi abangeke besebenze endaweni enzima kanjalo engelamaphilisi okungabhadala okukwanileyo, izinto ezinjalo.
Pho-ke lizayenzani baba Pepe?
Thina siyazihlelela ezindlini zethu, simelele laba abanamandla ukuthi bengenele bencedise abantu, bencedakale, izigulane zincedakale ngokufaneleyo njalo ngokugcweleyo. Ngabe ngakakwenzi lokho sizazihlalela ezindlini zethu.
Lizamelela ukuthi uhulumeni alibize kumbe lizama ukuthi lenze umhlangano labo.
Thina sisesazama ngendlela zonke ukuthi senze umhlangano labo kusukela umnyaka lo usuphela nalowo uAugust. Ama responses esiwathola vele kancedi. Satshela ukuthi sibuyele emsebenzini. Emsebenzini singabuyela njani khona kungela amaphilisi, kungela impahla ezisinto esingasincedisi singabanjwa yimkhuhlane.
Lowo ngudokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospitals Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare.
It's almost Christmas, everyone is wishing for everything they've always wanted. In a beautiful, shiny winter wonderland, it's so easy to get tempted. Cinnamon cider.
Lamhlanje lusuku lapho abantu ababe belungiselela khona ilanga lekhisimusi, kodwa abanengi bakhethe ukulungiselela umnyaka ozayo. Abazali sebethenga amabhuku lama-uniform ngoba okunengi intengo iqansile. Ubathabile Masuku ukhulume labantu ezitaladeni zakoBulawayo ngalolu daba.
Usuku lwalamhla lusuku oludume ngamalungiselelo ekhisimusi, abaningi sebelubhekise emaphandleni, kodwa lonyaka abantu bathi akufani leminyakeni bekhetha ukulungiselela ukuvulwa kwezikolo ngomnyaka ozayo. Abanye njalo ngabasoma bethi ikhisimusi ivaliwe okwalonyaka. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi lonyaka akula mali, ngakho ngekhisimusi uyabe esebenza edinga imali yokubhadalela indleko zabantwana zesikolo.
Thina kusasa sisemsebenzini sesidinga imali yamafizi. Sesidinga imali yamafizi, akula mali emabhenka, akula mali. Kungcono sihle sikhangele lokwesikolo ukuthi sithole imali yokuthenga amabhuku lamayunifomu. Okokuthi siye ekhaya kusayenzi ngoba next of next week sesibuyela esikolo. So kungcono sibe sisebenza sidinga imali.
Unkosazana Sukoluhle Nyathi uthi sebesesaba ukuthi izikolo ziyathi zivulwa sezikhweze imbadalo.
Sasa iChristmas thina lapha asiwazi ukuthi sizawudlani ngoba intengo zakhona zivele seziphezulu kakhulu, ukudla kusathengeki. Into esesiyenza njengabazali sokuyukuthi khona sidinge into zesikolo ngoba amabhuku lawo sesesaba ukuthi ngoJanuwari azabe sekhwelile. So sesiqakathekise ukuthi sikhangele okwesikolo phambili singakaze sidle iChristmas, singazumbe sizadle seyidla next year yini. Asikwazi ngoba hayi lonyaka iChristmas yayiyo.
Umnumzana Silas Chanza yena uthi lonyaka ikhisimusi ivaliwe.
Akuqondakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Okunye kuyatholakala, okunye akutholakali. Okunye kuyadura kakhulu, okunye kufuna amayusa. So ikhisimusi has been cancelled this year. Silayinile emagarajini kodwa just a few filling stations are pouring, but amaningi ngamalayini kuphela. Ukuthi yabuya sikhathi bani kumbe nini. Asikwazi. The last time ngithele emagwegwe bethele izolo, they were just giving $20 worth of fuel per vehicle.
Abezimota ezithwala abantu bathi bona bazabe bezisebenzela kuphela ngoba isimo singatshengisi ukuthi yikhisimusi. Kulandisa umnumzana Kixen Gasela.
Ikhisimusi yalonyaka inzima le, vele ayikanye lokuthi ikhisimusi. No fuel, no art, vele abantu balayinile amabhenki kodwa thiwa ikhisimusi. Abanye balayinile ngale badinga ifuel kuyemakhaya, bahamba bethini emakhaya. Vele kunzima le, ngathi ayiso ikhisimusi le. Mina vele adingaliswele ukuthi uhamba njani khona. Ngathi sikuholiday nje kuphela, enye ngatsho lutho. Mina mdala ukusebenza njengodriver kajoba ngoba ngiyabe ngihlalelele. Ngala nto engayenzi. So ukuzisebenzela yikho mbonani ungazisiza nganyenza ibe ngcono.
Ngiyabona. So ibizele so ngifuna ukusebenza ubanda.
Mina vele ngikwikisa nigasela. Angaze ngatshintshi.
Angaze ngatshintshi. Ngiyabona.
Izitalada zakoBulawayo lamhlanje ziyaphithizela okwamagama lanxa abakhuluma lentethele izindaba le besithi isiphithiphithi lesi ngesokwethusela nje akulalutho olukhona. Sesizalindela ukubona ukuthi yona ikhisimusi kusasa izabe imumetheni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. come just become.
Uhulumende uthi namhla ube lomhlangano lenkampani ye-Delta Corporation epheka amanamnede ebikwa ibisivalwa ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Bavumelana ukuthi izaqhubeka isebenza ngoba eseyinike usizo lwaleyo mali. Ngalokhu, iningi ebelisesabela ukuthi aliyukuthola amanamnede lotshwala ezitolo selizawathola lanxa uhulumende esithi mhlawumbe soze afike ngesikhathi esifaneleyo. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe Trade and Commerce, umnumzana Ngqobizithama Ngaliso Ndlovu onguye obehola lumhlangano, uqala ngokuchasisa ukuthi inkampani yeDelta ibivele ingavalwanga.
IDelta ibivele isebenza. Ilobunzima nje ukuthi inyanga ezimbili lezi ezidlulileyo ngokutsho kwabo bayavula bevale, bevule bevale. Kodwa kusukela ngolwesihlanu bayapheka onamadrink lawa ama-soft drink lama-beer. Bebethi bona nje namhlanje kusiya phambili babona kuzabe kutholakala endaweni eziningi amadrink lawa nxa abantu bewafuna. So imali baphiwe nguhulumende eyinye bayithole, bathe bona bayithola a bit late, but nakekhayelela ukuthi kusukela last week bemele ukuthi kubeka kuba ngalo hlupho lolo. But well sethu ukutholayo ukuthi konke sokuright, bayasebenza. I-foreign currency yethu iyasilela yilo iqiniso elikhona. Ngokuyisebenzisa kwethu siyazama ukuthi sikhangele izinto eziqakathekileyo njengazona lezi ezama-namnedi ngesikhathi sama-holiday lapho.
Lizabancedisa okwesikhathi esinganani? Imali le yasebelayo bazaqhubeka yini okwenyanga ezingaki?
Angeke ngathi ukuthi izinyanga ezingaki, kodwa ukubancedisa into evele ihlala isenzakala. Into okumele abantu bayinanzelele ukuthi isikhathi sona lesi se-festive season kuvele i-demand iba phezulu ngoba abantu sile mali eziningi ezama-bonus, labalimileyo sebethole imali zabo abe-wheat, abomumbu kukhomani. So le ndingeko ye-foreign currency yabe sikhuphuke kakhulu ngesikhathi futhi kulinywa, kumele sidinge abo-fertilizer labobani bani.
Kungani uhulumende engenqabeli ukuthi inkampani ize iphose ivalwe? Alinyeke lalungisela kusase lesikhathi ukuthi kungafiki kulesi siba?
Okunye sitame ngizakutela iqiniso. Abantu laba nxa sibabuza thina ukuthi kathi kufika njani ukuthi sesibone emaphepheni ukuthi kuyavalwa, kwesinye isikhathi bayakuthi bona akusiwo abakukhiphile, kwesinye isikhathi bayakuthi bona into lezi bezingabhalelwanga ukuthi ziye emphakathini bezithika kwenye indawo. Angikhumbuli kusiba ikhampani efika kithi isithi isivala. Lanxa kaloku senzakala ukuthi siyabe sikubonile emaphepheni kumbe kuma-social media kumbe ngaphi. Iqiniso yokuthi kwelinye ilanga abantu sebekwazisile ngathi bayavala, abantu bayagijima. Njalo akusumlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhanya ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakampani kawafuyile ukubuya kuhulumende, balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.
Lo ngumnumzana Ngqobizithama Ngaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha lukahulumente olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, sixoxelayo eseHarare.
I'm sorry, Sibili, abantu bonke ama places onke akhona. Siyabonga kakhulu, siyafuna ukubonga abantu bonke abatsha bontanka lezintombi, obaba nomama. Sifuna ukuthi amhlophe i-2018 Christmas emse. Sifuna ukuthi hayi singena i-2019 impilo enhle, entuthuko, ukuthula. Siyalibonga kakhulu.
Lo ubungumbiko wokufisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha evela kumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo, amakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe angomakhelwano ikakhulu kwele Botswana bangene ngobuningi besebenzisa umngcele we-Plumtree kuyona le iviki ukuze baye kuba lezihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi. Intatha yezindaba e-Studio 7 uMathini Ngwenya obesemngceleni we-Plumtree usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuyisiphithiphithi emngceleni we-Plumtree ngensonto ngesikhathi iningi elisebenza phandle kwelizwe isiya ekhaya ukuba lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusini. Lokulendwendwe zabantu nesikhathi abanye bekhonona ngokuphuza ukuthola usizo nokudindisa ingwalo zamapassport. Nawucelele eBotswana imizila ebetshaya ngaphandle kwezakhwezi immigration. Kukanti eZimbabwe lakho bekubonakala inani eliphezulu labantu. Umnumzana Edwin Ndlovu obe ongomunye wabangena kwebevela kwele Botswana uthi indlela isihambi esiphathiswa ngayo emngceleni ikakhulu ngesikhathi zekhefu kumele ikhutshulwe.
Siyavuma ukuthi kulabantu abaningi kodwa zikhona indlela ezingafakwa ukuthi abantu baphathiswe ngesiphangiphangi. Kade siselayinini.
Abanye abafana lo mnumzana Elliot Banda bathi noma nje kuthatha isikhathi ukuthola usizo emngceleni ujabulela ukuthi kulontshintsho olufana lokuthola incwadi ye temporary import permit ebulenjini.
Kwelethu isite lezimu siyabona umehluko omkhulu kakhulu, bayazama sibili kabasahluphi kakhulu ngokusetsha impahla zabantu endikhathesi sebekhangela kuphela ukuthi umuntu engabe le rebate. Njalo abachayeli abakade bethole i-temporary import permit online kade bencedwa masinyane.
AbeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bajabulise njalo ukuthi bayavunyelwa ukungena lamafutha ezimota wona asilelayo ekhaya. Abanye abafana lonkosazana Sibongile Dube bathi noma bengabheka enyakatho enhla ezansi kanye lempumalanga ekhaya kusekhaya, ngakho kuqakathekile ukuthi babe lesihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi.
Ekhaya kusekhaya noma kulama challenges akhona isikhathi sekhefu ukuthi sibe lesihlobo labangani. Ukulinda emngceleni okwamahola athiza kungeke kwakhipha injabulo yokuhlangana lesihlobo labangani.
Noma nje bekuthatha amahola amabili kusiya kwamathathu ukuchapha emngceleni, iningi ikakhulu elisebenza eSouth Africa lithi kungcono kula kucelela eBait Bridge lapho abanye abalala besemzileni khona. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 emngceleni wePlumtree.
Ngo-Live Talk namhlanje sikhangela ukuthi abantu balungiselela njani ilanga lekhisimusi kusasa. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasinde engozini yetsunami ebangelwe yikuludaka olubilayo kwele Indonesia bakhuthazwa ukuthi baye endaweni eziqhansileyo ngoba kusesatshelwa ukuthi udaka lolu lwevolcano lungadabuka njalo. Lingozi sibulele amakhulu athile abantu inkulungwane lenkulungwane zasala zingasela mizi isikhukhulwe ludaka langamanzi olwandle. Ukhetho lwakwele Bangladesh aluseyikwenziwa kusasa kodwa ngesonto weviki ezayo ngoba abamabandla aphikisayo becele isikhathi sokulungiselela lolu khetho. Wezempilakahle odokotela abakhalala umsebenzi bathi bazaqhubeka ngalokhu abakwenzayo kungakhathalekile ukuthi sokwethulwe isinqumo ngumthethwandaba sokuthi ukukhalala kwabo umsebenzi akukho emthethweni, njalo laye uhulumende usebaxotshile umsebenzi. AbeStudio 7 bethekelele esibhedlela sempilo koBulawayo bafumana ukuthi kulabantu ababili abafe phakathi kwamahola amabili befikile kuleso sibhedlela bemelele ukuthi bathole usizo lokwelatshwa kuhlangothi oluphanga luncede abantu olwe-emergency obelu ngabongi kuphela kodokotela ngesikhathi uhlangothi lwe-service board soluxotshe umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi. Intathe izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uxoxe losaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi wempilo hospital udokotela Xolani Ndlovu othi isibhedlela sivuliwe kodwa badonsa nzima ngokumiswa umsebenzi okwenziwe odokotela.
Emva kwalokho kwabanzima ukuthi siqhubeke sisebenza njengenjwayelo, kwenza ukuthi siqalise ukuthi siyelaphe labo abagulayo abagula nzima uhlangene lalabo labo esibathi ngama emergency cases lalabo abalimele oku serious kwazokuthi lamhlanje i-Health Services Board eyiyo eqhatsha labo dokotela lalabo ma-radiographer yababhalela izincwadi eyokuthi bame umsebenzi okwe-14 days esingakuthi i-suspension pending ama-investigations ukuthi badingisise.
Lo ngosaphethe isikhundla sokuba umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo uDokotela Mxolisi Ndlovu wezwa uphinde waxoxa njalo lesigulane ebesizodinga usizo lokwelatshwa. Omunye wabo ngugogo uMankomo otshelwe ukuba aye eHarare ukuyahlola nxa ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kungaphela.
Thengikhuyo lapho thina ngisithi yani abasebenzi kuhle badinga imithi ibuye selatshwa njengomuntu wonke. Amanje lapha kula mntu
akulayoudokotela
angampi anti kwenziwe i-strike les umele mphendule ngeharare
sothi uyiharare
anti ngivele harare inde only 2 weeks ngisizwa harare iselatshi i-cancer le kade kuthiwa mbuye ku-review manje i-strike nas ambuni udokotela laba abazaqeda khona ikwenza hamba.
Lo ke ngugogo uMankomo obedinga ukwelatshwa esibhedlela sempilo. Iqembu le-FC Platinum ele-Orlando Pirates kanye lele-Mamelodi Sundowns yiwo athwele amathemba esigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa ngemva kokufinyelela kwisigaba sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intshantshi zomdlalo wenguquko leZimbabwe, iqembu le-FC Platinum lifinyelele kwisigaba sezibaya esomncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba elase-AS Otoho ele-Congo Brazzaville nge-2-1 kusetshenziswa umthetho we-away goals rule. Kuthi ele-Orlando Pirates lona litshaya ele-African Stars elase-Namibia nge-1-0, ikanti ele-Mamelodi Sundowns lona libhuqe ele-Al Ahly Benghazi elase-Libya nge-4-0. Ngokokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kwisigaba sezibaya selokhu liqale ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi walo uNorman Mabheza utshayele ihlombe abafana bakhe ngokuphumelela abakwenzileyo lokhu.
Massive achievement for ukuphumelela lokhu kuyinto enkulu kakhulu kimi njengomqeqeshi kanye lemuli yonke ye-FC Platinum. Njalo konke kuyenzeka nxa lingakubeka enkosini. Abafana bami ngibashayela ihlombe ngoba basebenze kanzima, kodwa ngithanda ukupha udumo lonke kumdali. Njalo ngilethemba lokuba uzakwala lokhu esiphakamisa lakusasa.
Iqembu le-Mamelodi Sundowns lele-Orlando Pirates aseke aphakamisa isicoco sokuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika, kodwa ngokokuqala ukuba kube la maqembu amabili aphuma elizweni le-South Africa kusigaba sezibaya salo umncintiswano. Amanye amazwe amelwe ngamaqembu amabili ngabalisa ele-Tunisia elimelwe yi-Esperance kanye le-Club African, ele-Egypt elimelwe yi-Al Ahly kanye le-Ismaili, ele-Algeria elimelwe yi-JS Saoura kanye le-CS Constantine, kanye le-Democratic Republic of Congo elimelwe yi-AS Vita kanye le-TP Mazembe. Amanye amaqembu afinyelele kusigaba sezibaya ngabalisa ele-Wydad Casablanca elase-Morocco, ele Simba SC elase Tanzania, ele Horoya AC elase Guinea, ele ASEC Mimosas elase Ivory Coast kanye le Lobi Stars elase Nigeria. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kumidlalo yezibaya luzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili le-2 kuyona le inyanga kaMpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezingenelisanga ukuya ekhaya ngaleli khefu lekhisimusi zithi zifisela izihlobo labangane ikhisimusi enhle kusasa. UBenedict Nhlapho sibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
kodwa zeqembu lewuhle bamangoni besithi itheliwe injabulele ntokozo lamhlanje eZimbabwe. Hinje bazingena selekana emakhaya kulandwa yona phela ikhisimusini. Le ntokozo eza khuthwa liningi lezalwane zeZimbabwe ezingenelisanga kuya ekhaya lonyaka. Umchasiseli kwaza ohlala emagwege uthi besabile ukuya ekhaya ngokuza ukuthi izinto sezidula kanti futhi kunengi okusilelayo.
Hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insiza lapho ezibona emagwegwe ngithi libe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa-ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi khisimusi omuhle lapho eZimbabwe lezwa right.
Unkosikazi Caroline Ncube yena uthi esihlotsheni zakhe sekhaya ziwakhumuze zingadlalisi amakhumukhumu ekhisimusini.
Merry Christmas, nyalibingelela lonke elupane esigabeni sesitashe. Ngithi sabona nako, sabona gogwami, sabona malumami, sasindisiwe uPayson, uPeter Ngwenya, uMargaret Ngwenya. Ngithi nyalithanda lonke izihlobo zami.
Umnumzana Andrew Ncube odabuka phansi khonale elwagweru. Naye uthi ubafisela ikhisimusi elijukela abakubo.
Sizabonani lonke ekhaya ngaphele wagwele ekhaya lapho ngisuka khona. Hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hheyi izimpilo zasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha egoli ambuye ekhaya. Ngifisela impilo enhle endlala ikhisimusi enhle abahamba emgwaqweni ithi hambe kahle nizobe fika lapho eliyakhona emakhaya ngiyabona.
Nkosazana sisancube yena uthi beyidle bengakhohlwa ukuthi ikusasa liyabekelwa.
Ngithanda ukubulisa ugogo wami oseMorning Side, ugogo wami oseSlomilzi, ugogo wami oseMatobo, nalo ongumphoyisa, no-anti wami uVuyiso, ngibulise noBeauty, ngiyakhumbula, noMeli, noSuku, yonke nje ngiyalikhumbula, ngithemba
lithi. Umnumzana Aaron Dube uthi iza kuba ikhisimusi emunyu njengoba ezayidla engekho ndawonye lemoli yakhe.
Ngithi mina libe le Christmas enhle, ngishisela ufowethu uSabhebhu agripha ekhaya unankosi kubazofomo nabosibali olise nabantu abami unkosana nabonkosi yethu othabo othabisani nosisi wami omdala unasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu. Ngithi lonke ngilishisela okuhle bathi bakithi lapho egankabezi eflabhusi.
Kati-ke uMduduzi Dube odabuka ekhezo yeqembu le ubuhle bamanguni uthi njengeqembu basisela iZimbabwe yonke ikhisimusi enhle ngengoma yabo lekhuluma ngenjabulo. Nelesuthu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Sapho.
Singakagqizi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezisebenzi zempilakahle lo Health Service Board solumise umsebenzi wodokotela abakhalana umsebenzi okwamanje. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlangani khona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.